chinoitika ndechekuti izvo nguva dzimwe mabanks ariko dzeya 13 banks pa-auction floor. Hatizivi distribution yacho kuti mabhengi rimwe rimwe rine magrowers akawanda sei. Saka pangwa kuita iya inonzi misalignment whereby one bank rohwakwara remari yakawanda rimwe risina imwe ine shoma, nokuti hatizi that information haizikani before the sale of the tobacco. Utozikana after the sale of the tobacco. Saka we are continuously monitoring that situation. Paneko zvino tikufara kuti dzamboedza kuti famba zvakanaka.
Ko mari dzavo dziya dzezvikamu zvishanu kubva muzana dzemaincentive vari kupiwa here?
Hungu tiri kuapa gore rino tiri kuapa pamonthly. Pamonthly ndiyega yega unonga atengesa vaya topiwa marekodzi acho topa 5%. Previously takavapa kuno ashoma asati aenda nekunyaya yemaaccounts acho ainge akadini asati zvakanaka kumabanks. Asi pane zvino tikufara kuti izvo tikuapa whatever they sell this month to by end of the month. Longa tisamuna April to by end of April. Kuti kuti vanga ID able to have mari yavo vachigadzirawo kurima mu winter muno.
Tichitarisawo iyo fodya Dr. Mangudya yakakosha sei panyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika nekugadzirisa udambudziko remari.
Fodya yakanaka zvikuru nekuti inotipa foreign exchange yakawanda kuita kuti Zimbabwe ibudirire. Tinga tichibhadharawo tichitengawo kana mafuta efuel, tichitengawo mafuta kana emakokeo, tichionzwa maraw materials kuti industry isumuke. Saka fonjwa yakanaka zvikuru in terms of foreign currency neemployment yaino creator muZimbabwe muno. Saka takaiti izvo mafuta our foreign exchange heroes kuda kutibatsira nguva dzose. And that's why tichinga atanzwa kuti marasha yekuma auction floors totutsumwa kuti zvifambe zvakanaka.